Izvi zvaziviswa negurukotare zvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamusangano wavaita mushure momusangano uyu. Amai Mutsvangwa vati vova Munangagwa vanoziva matambudziko akatarisana nevanhu uye vakurudzira makurukota avo nevashandi vehurumende kuti vagare muvanhu vachiona kuti zvirongwa zvehurumende zviri kufambira mberi uye zvichemo zvevanhu zvagadziriswa. Vachitaurawo pamusangano uyu gurukotare zvemari vamutulinyiwe vati nyika iri kuedza nepainogona napo kuti vanhu vawane chikafu chinokwana ichishandisa mari yayo pamwe nerubatsiro kubva kune dzimwe nyika nemasangano anobatsira akaita seWorld Food Program. Vamwewe vabvumawo kuti nyika ichatenga chikafu chemaGMO kuitira nzara iriko, asi vakati Grain Marketing Board ichatanga kuunganidza chibage chisiri GMO kuitira remangwana. Zimbabwe yange isingabvumidze chikafu cheGMO munyika kunyange hacho change chichipinda munyika.
Obviously nyaya yemvura chete ndiye ndiyo iri kutinetsa, handizivi kuona. Saka tota kusapota avo vanotsva kuinvesta irrigation and the climate profile, agriculture, so that the water security, water security will ensure a fruitful security.
Asi mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vane kutamborinyoka vati vanoshamiswa kuti hurumende yava kukoshesa nyaya dzechikafu pari zvino asi yakatambisa mari paCommand Agriculture.
Zvinovhundutsa kunzwa hurumende yavaMunangagwa ichitaura iyo kuti food security ndoya priority yavo kana kuti donzo ravo gore rino, nekuti ndiyo hurumende yavaMunangagwa ine shamwari dzavo dzati hakutotaurwa nemayouth ezano kuti imbavha. Saka vaMunangagwa vagonotiudza kuti hurumende yavo yakuda kuprioritiza food security ivari vane shamwari dzakaba mari yaifanira kumeka sure kuti nyika yawana kudya pakakwana.
Amai Mutsvangwa vativo vaMunangagwa vakurudzira vanoona nezvekudzivirirwa nekuchengetedzwa kwemutemo kuti vagadzirise nyaya yemakoronyera ari kuuraya nokubira vanhu goridhe vachishandisa zvombo zvinosanganisira pfuti nemabhemba, asi vatamborinyoka vatiwo nyaya iyi iri kukonzerwa nevamwe muhurumende.
Mosquito haigone kurapa malaria. Mosquito iZANUPF ndo yakakonzera malaria, ndo iri kukonzera machete gangs, ndo iri kukonzera nzara munyika. Saka zana haigone kugadzira dambudziko rayakaunza munyika.
Imwe nyaya yazeiwa pamusangano wanhasi inyaya yechirwere checoronavirus uye dare remakurukota raziviswa kuti hapana munhu achabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, asi kuti pane vanhu mazana mashanu nevatanhatu vakabva kunyika dzine chirwere ichi dzakaita seChina vari kuongororwa. Gurukota rinoona nezveutano vaObadhaya Moyo vati vari kutora matanho ekudzivirira chirwere ichi pamwe nekuona kuti hachipararire nenyika yose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.